A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, November the 15th, 2018, where today we are discussing about the status of women in the country a year after the ousted of former President Robert Mugabe. We're also going to be looking at what transpired in Harare today, where MDC President Nelson Chamisa held a press conference on his stance on an invitation by the Commission of Inquiry investigating the August 1st shootings for him to appear before the Commission. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga. Yebo ke kulabo abafuna ukusixhasa kunqoqo yethu leyi, you can join our discussion by phoning us directly on 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And the live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
We are also live streaming on all our Facebook platforms. So go to VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 and join in the conversation.
Thank you. If you're just joining us today, we are talking about what transpired in Harare today, where we saw MDC president addressing reporters in Harare today. Mr. Nelson Chamisa said he would not appear before the Commission of Inquiry, as requested by a letter of invitation extended to him today, unless the president, Emmerson Mnangagwa, is also invited.
And remember, the Commission of Inquiry investigating the August 1 shootings invited MDC leader Nelson Chamisa to respond to allegations that he incited the violence that left six people dead. Chamisa said he will only attend if President Emmerson Mnangagwa is summoned as well to give evidence.
Let's take a listen at what Mr. Chamisa said in Harare today.
It was very stupid even for people who demonstrated to demonstrate for the results to be released. It was stupid because they then opened themselves for attacks and for manipulation. I think whoever demonstrated, they have their right, but I feel that it was not called for. And that's my view. I'm not insulting them, but I have a right, just like any other, because it was premature, it was strategic, and open to be manipulated by the enemies of the people and the enemies of peace, the merchants of violence, the archbishops of violence.
We're listening there to President Nelson Chamisa of the MDC at words that he spoke at a press conference in Harare today.
And let's also take a look at the violence that occurred on the 1st of August, soon after the elections.
I'm No, people are scared. They're just beating up people around.
Oh, yeah, I'm moving over there.
Now, those are some of the incidents of violence that took place on August 1.
Meanwhile, Studio 7 and the United States Embassy in Harare and the Media Center held a town hall in Mutoko today to discuss some of the challenges facing the residents of the area, which is popularly known for its black granite, which the residents say is not really benefiting the people. But we'll bring you pictures and voices from the people of Mutoko as we move on. Over to you.
Yebo ke abasanda ukusixhuma lamhlanje sicubungula udaba lokuthi umnumzana nesentshamsa limbonile lamhla ekhuluma lentathela izindaba esithi yena ngayi kuba phambi kwekhomishini esimbizile anti liyayikhumbula ikhomishini ekhokhelwa ngumnumzana Khalema Mohlante ecubungula udlakelo lwenzeka ngemva kokhetho abantu betshengisela sebeswele isineke sokuthi belindele ukuthi impumela yokhetho ibinjani. Ngakho simzwile-ke umnumzana Chamisa sithi kayi kuma njengoba emenyiwe ukuthi ayi kuma phambi kwale ikhomishini ngoba esithi kungani laye umongameli Mnangagwa engabizwanga, kungani umsekeli wakhe laye umnumzana Chiwenga engabizwanga, engani nje umuntu othi yena bayameyisa ngokuthi abuye. Ngakho ukuthi kasoze ahambe ukuthi ayikhuluma kule ikhomishini. Esibona abasekeli be-MDC abaningi besithi isekela konke okukhulunywayo, kungani okuningi kwakhona kusekela uhulumende, njalo bafuna ukugcona ibandla le-MDC. Simzwile njalo ekhuluma umnumzana Nelson Chamisa sithi yena hayi labo abahamba batshengisela babe senza ubula, kwakungafanelanga betshengisele ngoba babe vele bengani bazibizela baziokhela amalahle ekhanda. So ngakho ke sizalucubungula lolu daba ukuthi kambe besitshoni lapha umkhokheli we-MDC. Njalo siyathemba ukuthi isikhulumeli sakhe ngaphambilini kwalokhu ukubuya kwethu lapha umnumzana Nkululeko Sibanda uthe uzabuya azosichasisela konke obekukhulunywa ngumkhokheli webandla lakho ukuthi ubesithini. Ngakho-ke sizazwa okuningi njalo lani nxa lifuna ukumbuza yona liyakwazi ukuthi nguye umlomo kamnumzana Chamisa, lingatshaya ucingo-ke kwenza ukuthi likhulume laye usomlomo wakhe. Sizaphinda njalo ke sibethe udaba lokuthi kambe khona vele isimo selizweni sinjani lokhe kwakhutshwa wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe embusweni. Kodwa ke singaxoxi lo mnumzana Sibanda njalo singalitolikeli ngolimi lesishona ukuthi kwenzakalani. Asizweni ke ingxoxo esike saba layo lo lesakhamuzi seHarare umnumzana Nkosikhona DVD yena ke ubesemhlanganweni eMtoko lapho umsakazi wena weStudio 7 ubuqoqe ingxoxo labahlali bakuleso sigaba ukuthi bekhulume nje okubakhathazayo umphakathi khona phana. Ngakho ke bakhulumile ngingasoze ke ngithathe isikhathi esiningi, uzachasisa ke umnumzana DVD ukuthi yiluphi udaba obelusegudwini.
Abantu babuye ngobuningi babo lathi kusimangalisile ngoba indawo leyi ne-week or two kuyabe kule by-election and indawo vele yazakalayo ukuthi kule lot of intimidation ikakhulu ebandleni ngabantu bebandla elibusayo ele-ZANU-PF. So ukubuya kwabantu lama-discussions abekhona kutshengisela ukuthi abantu balesifiso sokubona inguquko and akwasela le ndawo nokunenzeki lokho okunye okungenzakala after ingxoxo. Isuke from amaphali abade besincedisa izikhuluma ade zisincedisa yaya kakhulu ebantwini ade bebuyile ibade bekhuluma kakhulu bethetha amavizi abo. Isikakhulu indaba ye-granite mining le yindaba kukhanya ingani esihluphile ethi isikhathi eside ingasovwanga. Ngakho-ke abantu babe sebetshengiswa ukuthi enkulunyweni zakhona ade zikhona namhlanje kubona ukuthi abantu bafuna ukuthi indaba le ilungiswe ngokuphangisa. Amacebo abe aphumile ekuxoxisaneni nabantu ikuthi indaba ye-granite le abadala abakhulu besigaba yibo abantu abalusupho kakhulu ngoba kungani laba abamayinayo bakhona babanika ama-token of appreciation at the expense of the community. So okuphume kakhulu ukuthi abakhokheli besigaba bona labo bona labo ade bekhona bathi bazawa-approacha bebonisane labo ukuthi into le ayisimedi mina ninalithola ama-token of appreciation wona lawo asoma-token of appreciation awe-community. Okusho ukuthi laba abamayinayo bayakwazi ukuthi kufanele ukuthi be-contribute something towards the community development. So akungani asonto engani ifihlakele kakhulu ukuthi singaswele ukuthi from your discussion ukuthi kusele ukuthi singaqalisela nga i-starting point ikhona sibili ukuthi ama-community leaders kumele athi on up ancedise isigaba ukuthi bathole ukusizwa laba abamayini granite yakhona.
Lapho-ke lizwe umnumzana Nkosikhona DVD ohlala eHarare obesemhlanganweni weMtoko. Wena ubuqoqo yi-Studio 7.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu chemadzimai pano pa Women's Roundtable tinokukokai nemufaro. Nhasi tiri kutarisa isu zviri kuitika munyika, tiri kutarisa kuti madzimai pane here zvavandudzwa munyika kubvira apo pakasiya basa vaRobert Mugabe. Tatova negore chiitiko ichi chakaitika. Tinotarisa kuti panguva iyo ino gore rapera ndipo patakaona mauto achienda iwo kuBlue Roof kwavaRobert Mugabe vachisvikonokomberedza ikoko uyezve vanhu tikazovaona vachifora vachipinda mumigwagwa. Asi tichange tisvakare tiri kutarisa isu zvaitika muHarare nhasi apo taona mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachitaura ivo nevatori venhau vachitaura ivo pamusoro pekukokwa kwavaita kuCommission of Inquiry iri kutungamirwa navaMonhlante kuSouth Africa kuti vauye ivo kuzotaura kuzopindura nyaya yavari kupomerwa kuti ivo ndivo vakakonzeredza mhirizhonga iyi. Asi vachamisa vachiti ivo havasi kuzomira pamberi pecommission iyi kana vamunangagwa vasinawo kusheredzwa. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatichange tiri kukurukura nhasi. Saka pindai muchirongwa munoziva zvekuita kana muri kuda kuti tikufonerei. Ibvai manyora nhamba dzenyu makaisa zvakare kodhi yenyu kuitira kuti tikwanise kukubatai. Kune rimwe divi Studio 7 yawanikwa iyo ichiita hurukuro nasi ya tinoti town hall kwa Mutoko. Uko vawanikwa iyo vachitaura nevagari vemunzvimbo iyi pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika. Asi vagari vekwa Mutoko vanga vari kuchema chema vachiti ivo kunyangwe hazvo pane dombo riya rinonzi black granite rinowanikwa iro richicherwa munzvimbo iyi ivo havasi kuwanikwa vachiwana choruviri kubva kwariri. Saka regai tiende timbonzwa kune hurukuro yanga iri kuitika ikoko kune vamwe vanga vari pamusangano uyu.
Ini ndinoitwawo Mercy Madzimure, ndiri development practitioner. Ndakatarisa muno Mamutoko. Tikada kutarisa black granite yakatanga kumainiwa makore akawanda. Ini ndava nemakore 24 yainge ingoripo but hapana chinobatika chekuti tingatonyatsoona kutoti pane zviri kuitika. Ende dombo iri riri kutorwa richienda kune nzvimbo dziri kunze richienda overseas. Muno muZimbabwe richidarika nepo nzira dzachona hadzina kunaka, hadzina kumira zvakanaka. Saka zvinonipa mubvunzo yekuti chii chiri kunyatsoitika mukati menzvimbo inoi. Tiri kutadza papi isusu todini sevanhu vemucommunity.
Ini ndinoitwa Steven Zenda ndabva kuwadi 19 kuchije kuchibeta kudzasuku. Sismesi mataura chinhu chandifadza zvikuru kwazvo. Pandinoda kuti ndizivewo kuti imimi sezvo mati muri mutungamiriri we something muno Mamutoko. Nyaya yegranite inobenefita mba constituents ese here kana kuti eMamutoko tine I know kuti tine 3 constituents dziri muno Mamutoko. Granite inobenefita 3 constituents idzodze here kana kuti inobenefita 1 constituent inowa ine mamines yayo at granite.
Mabvunzo akanaka chaizvo hanzvadzi. Isusu handiti tiri kuona kuti granite riri kutorwa richiendesa kuna naGermany kunzvimbo dziri overseas. Kure sereki kwariri kunoita zvakanaka richibenefita nyika yese yeikoko. Saka Mamutoko munomu kuti singoti 1 constituents iyoyo chete ibenefiteka. Ndodaira kuti Zimbabwe yese inofanira kutobenefita nemutoko chete kana zvinhu zvese zviri pachena. Zvichinyatso kuitwa negwara kwaro Zimbabwe ingadai iri pane imwe nzvimbo yekutoti nhasi tingadai tisiri kuchema. Zvekutoti mutoko yese inofanira kunge ichitobenefita including Zimbabwe yachona tisatatomboenda kunze kwesoko. Nekuti riri kungoenda ikoko nemari shoma shoma but mari yayo iri kuzogadzira ikoko yakawanda chaizvo.
Ndinoitwa David Chakombera. Inini yangu hausi mubvunzo. Asi kuti ndakutaura nevanhu vekwamutoko. Black granite yakangofanana negold, yakangofanana necopper, yakangofanana nemadiamonds. Takawana madiamonds, I think roughly around 2009. Vazhinji tinozviziva kuti takanzwa kufara kuti nyika yedu yavana upfumi. Botswana iri kurarama nemadiamonds. Asi vari kudistributa upfumi huyahuyahu zvakanaka. Inini ndotanga nokupokana futi nepfungwa yekuti black granite nemhaya yekuti iri kuno kwamutoko ndeyedu kuvanhu vekwamutoko. Black granite ndeye munhu wese wemuZimbabwe. Munhu wese wemuZimbabwe anofanira kubenefita kubva kublack granite. But chinoti tadza kuti tibenefite kubva kublack granite kana kubva kumadiamonds kana kubva kucopper chii? Ndo mubvunzo wandinofunga kuti tingadai tiri kutobvunza. Tingadai tiri kubvunza.
Aiwa apo tanga tiri kunzwa kubva kune vagari vekwamutoko tamboti tikupeiwo zvanga zviri kuitika kwamutoko nhasi tisati tadzokera zvedu kune nyaya dzezvematongerwo enyika. Tiri kutonzwa kuti tine munyarikani wedu wekutanga vanova ivo mutauriri wavaNelson Chamisa vaNkululeko Sibanda varipo panhare pari zvino. Asi ndichati vatange kutaura naStandakile tozodzoka zvedu kwavari tichinzwa kuti zviri kumbofamba sei panyaya yekudaidzwa kwaitwa vaNelson Chamisa kuti ende ivo kukomishen yekuongorora nyaya yemhirizhonga.
Yes, my first question to you, Dr. Sibanda, is we all heard MTC leader Nelson Chamisa saying those who demonstrated and to use his words were very stupid. And what would you say to that? What exactly did he mean?
Well, firstly, he didn't, and I don't like denials, because denial suggests that there is something to regret or something untoward. But if we are to be frank to ourselves, he did not say that anybody is stupid. He said the idea, the timing, which is what he meant, he said that at the timing of the demonstration wasn't helpful to his idea of how that right should be exercised in terms of the impact it would have especially if that demonstration was being held before the results, even if they were being cooked up before they were announced, because obviously that had an implication on what you do immediately after, what you do immediately after the fake results are actually announced. So the president had a different opinion around that, and he accepted it. And he said at the time, contemporaneously, that look, these people have a right to demonstrate. They don't have to get go ahead from me or from the police. It is if they are frustrated with the process. This is the history of Zimbabwe. But I don't think it's a damn good idea to do it now. And that's what he repeated today. And I think that, you know, he should be, you know, people should be grateful that in this day and time, you have a leader who's willing to tell the truth, to be honest and upfront with the people of Zimbabwe. He said that at the time. I don't think it's a good idea to do this this way. I would have done it differently if I could do it. And he stood by his opinion at the time and also said, look, I'm a lawyer, a human rights activist, a democracy activist, and I will accept that these people, even though some of them may be members of my party, have their democratic and unalienable right to demonstrate, present petitions, and so forth. So you have here a leader you can trust in, leader who also does not always want to walk in front and accept that people have their rights.
Siyayibonga le ingcazelo nje ungasichasisela njalo ngamafitshane ngolimi lesindebele ukuthi njengoba uchasisa lapho ukuthi yebo uchilo yini umnumzana Chamisa ukuthi abantu abatshengiselayo yiziwula njengoba sithi hayi wabe sithi umcabango nje ibula hayi athi ukuthi abantu yiziwula ungabachasisela nje lokho abangazwisisi isiNgisi.
Uthele uPresident Chamisa ilanga elakhethwa ngabantu abatshengiselayo ukuthi batshengisele ngalo ngaleso sikhathi wayegcazanga cabanga ukuthi belilanga elihle njalo eliqondileyo elingaletha impumela engcono kumbe elingenza ukuthi lokho ababe kufuna kwenzakale ngendlela ababecela ukuthi kwenziwe ngayo. Watsho njalo ngaleso sikhathi ubuye waphinda njalo phakathi emphakathini ukuthi hayi bo, mina kangizanga ngibe lesikhathi engacabanga ngaso ukuthi ukutshengisela ngelanga latshengisela ngalo abantu bekuyinto elokukhalipha okukhulu kangako.
Yes, siyabonga-ke. Ume khonapha ecingweni sizaphendukako.
Aiwa parizvino regai timboteerera zvataurwa navachamisa nhasi pamusangano wavo tisati tadzokera kuna vasibanda timbonzwa kuti vari kuti chii.
It was very stupid even for people who demonstrated to demonstrate for the results to be released. It was stupid. Because they then opened themselves for attacks and for manipulation. I think whoever demonstrated, they have their right, but I feel that it was not called for. And that's my view. I'm not insulting them, but I have a right, just like any other. Because it was premature, it was strategic, and open to be manipulated by the enemies of the people and the enemies of peace, the merchants of violence, the archbishops of violence.
Rokuti chaanu kuti commission ine kwayakarerekera kana isina kwayakarerekera chero akangotaurwa zita kana vari kuti vanoshedza vasi vakataurwa zita ina nyina chokuwanda.
Aiwa apo tiri kunzwa mazwi emutungamiri weMDC vaNelson Chamisa avataura nhasi muHarare. Regai tiende kuna vasibanda tinzwe vaNkululeko Sibanda, mungatipo here kuti vaChamisa vanga vari kurevei pane zvavataura izvi nhasi?
Vachamisa vanga vachitaura kuti commission yakaiswa mashandiro aari kuita haasi mashandiro anoratidza kuti inogona kubuda nezvinhu zvinenge zviri pachena uye zvisiri zvainenge zvinenge zvakarongwa nevakagadza iyo commission iyo. Saka vanga vachiti aiwa, dai yakaitwa nenzira yakati siyanei nezvatiri kuona nguva dzino. Munoona kuti zvezvi commission yacho iri kungoteerera magenerals nemapurisa achingotaura zvinhu zvisinganyatsonzwisika, zvisina kana kusingarakidze pfungwa. zvekuti munotoonawo kuti vari kunyepa nokuti mune pane mavhidhiyo ane mapicture pane vanhu vakaona zvichiitika mutaraunda. Aiwa, kati akaona masoja achitouraya vanhu ukatarisa mavhidhiyo anoratidza vanhu vachiurayiwa nemasoja, asi komishini iyoyo inongonyarara ichiudzwa nemasoja kuti hanzi vanhu vakazofane imwe nzira. Isu hatina kumbotomboshandisa kana mabara, hatina kana kutombosvita vanhu, takasvita kumusoro.
Pane mumwe ari kuteedza pano paFacebook page yedu ari kuti iye anonzi Jerry Mbiri Viri ari kuti vasibanda vachamisa should apologize, the way he put it today is not right. Munoona sei ipapo?
Ndinofunga kuti vanhu havade uye vanhu havasati vajaira mutungamiri usinganyepe unotaura chokwadi. Vachamisa varamba kuti vanzi ngavanyepe kuti vaifunga chine zvakaitika musi wa1 kubvira pakupinda kwakaita vanhu mustreet kuzosvika pakazourayiwa vanhu. Vachamisa vakataura vakati budira pachena, isi kuti aiwa inanga asingafunge kuti taifanirwa kuti zvaifanirwa kuti zvinhu zvifambe nenzira iyoyi, nekuti mukatora vanhu mukavaisa mustreet nhasi, ko maresults akabuda akabiwa mangwana toita sei? Vanhu ivo vakanira ndovamagusa mutaundi. Ndo mafungira aita President Nelson Chamisa iwayo vakataura muvanhu munguva idzodzo. Nasi vakati tinoda kutaura chokwadi kuti ndaifungei paitika zvinhu izvi, nekuti vanhu vanofamba vachingonyepa vachiudzwa nezano kuti ndo zvaitwa navachamisa izvi. Vakati ndoda kubudira vana vemuzimbabwe pachena kuti ndakafunga kuti zvakaitwa izvi zvahazvisina ungwaru, zvahazvisina kunyatsoongororwa kuti vanhu vatarise kuti zvinhu zvatirikuita izvi zvinogona kuzotiita sei, kuzoita sei mangwana, zvinokanganisa sei remangwana. Saka inzoti dai vanhu vafarira izvozvo kuti tawana mutungamiriri unoda kutaura chokwadi usingade kunyepera vana veZimbabwe. Izvozvo ndo zvairehwa pataikampena paye vachiti gamuchira izvitsva mazuwana kazvitsva izvi, vanangogara vachiti politics ndeya vanhu vanonyepa, vanhu vasingade kutaura chokwadi, vanhu vanongoda kungodiwa chiri pakunyepa. President Chamisa vati handidi kudiwa nekunyepa, ndoda kumutaurira ichokwadi. Vataura kana vasingafare nazvo ngavajairi kuti pava nemutungamiri unoverenga Bhaibheri, pava nemutungamiri unoda chokwadi, vachagara vachinzwa chokwadi. There is not a single day ramuchati President Chamisa vapinda meeting nanhingi nanhingi nanhingi, pavabuda panza apo vazobuda vakanyepa. Hazviiti, hazvisi zvakaitiwa.
Wa tinotenda vasibanda, asi musati maenda zvenyu mumbonotaura naStanda, ida kubvunza kuti tichiona kuti tapinda gore mushure mekubviswa pachigaro kwava Mugabe, imi munoona sei mamirira akaita zvinhu munyika pari zvino?
Zvino kando zvataurwa kana president Chamisa zvavakataura sera nezero vakazvipama zvenezero kuti aiwa kamaona ka kuti kubvisa vamugabe yanga isiri nyaya yekuti tirongorwidzana navamugabe, yaiva nyaya yekuti pane system, pane maitirwo anoitwa zvinhu asina kwira zvakanaka atofanira kubvisana nawo. Onai zvezvinhu zvataita zvakaitika ziya pava nekutambudzika kwekuti vanhu vakapinda vacho vakutoita zvinhu zvakatoipa kukunda zvaiitwa namugabe, zvokuti vakupinda kana mumastreet vachipidza masoja achiuraya vanhu, pedzepo vonyepa, pedzepo voti tavakuda kusunga vachamisa ndo vakaita zvakati nezvakati. Ivo vachamisa vacho vasina kana chimwe chete chavakataura kana kuti chavakaita musi iwoyo. Pakaita vakapinda mumastreet vachidemonstrata, vachamisa vakati vane kodzero yavo vasiyei kana vachida kudaro, but inda handisingade kuti vadaro, ndaifunga kuti vambomira. Masoja aiwa, masoja anodii mustreet anouraya vanhu? Vachamisa took the right decision, pese pese zvavakataura musi iyo zvanga zviri right sikana nhasi zviri correct. Ndokutungamirirwa naMwariko.
Aiwa, mumbobata makadaro mumbotaura naSasa.
Yeah, benzisati singubu zikuti manje lokho kukhulunywe ngumnumzana Chamisa ngabantu lokutshengisela, aliboni ngani kungaphazamisa amacebo azayo nxa selifuna ukutshengisela njalo, nxa sokutshelwa abantu ukuthi bengatshengisela, njengoba sibona abanye bengani bathi abakuzwisisanga kuhle kumbe khona lizachafisa?
Abantu abaningi abawuzisanga kuhle ngabantu abezano, ngoba phela nakhonapho ngelanga lokutshengisela kwabantu upresident Chamisa wakhuluma waphuma egcekeni wathi hayi abantu abafuna ukutshengisela balelungelo labo elibhalwe kusisekelo sombuso welizwe, akekho loyedwa olemvumo yokubatshela ukuthi ngeke benze lokho. Ngakho ngoba yena eliloya njalo engumkhokheli ohamba okhulele kakhulu kudemokrasi, njalo uthanda ukuthi ilungelo labantu libe ngelihlonitshwa ngokuhulumende langumuntu wonke nje jikelele, wathi hayi abathanda ukutshengisela ngabatshengisele kodwa kwanamhlanje mina ngivumelani labo ngithi ngabe baqale bama khonokho kuliqiniso kwakuthoyo upresident Chamisa ngibone ngani namhlanje ku history yelizwe leZimbabwe sesifike esibangeni sokuthi okokuqala sesithole umkhokholi owenza as a politics ame ngeqiniso ongaqamba amanga kusubu ezingaka abantu besithi hayi asifuni kwezinto zepolitics abantu bepolitics baqamba amanga kanjani kanjani namhlanje selithole umkhokheli othi hayi mina ngizakhuluma iqiniso ukuthi ngesikhathi kusenzakala linto yikho lokho ebengicabanga mina angisoze ngiqambele abantu amanga ngoba ngisithi ngifuna ukubathabisa mbe ngifuna ukwenzani abantu abathanda ubukhokheli bukapresident Nelson Chamisa kufanele namhlanje bajabule kakhulu ngendlela yokuthi bathole umkhokheli ongaqambi amanga loba sokutheni yinto entsha leyi into yobukekayo njalo simo uNkulunkulu ukuthi lize leZimbabwe lisuke labusiswa ngendlela yokuthola umkhokheli obunje.
Ngamafitshane ungatsho njalo ukuthi kungani ubona ingani kuzaba linyathelo elihle yini ukuthi umnumzana Chamisa engayi ku-commission leka umnumzana Khalema Mhlanga ukuthi akhulume yini ukuthi kwenze njani. Sibonile khuluma lapho ukuthi kaseyikuya nxa umongameli Mnangagwa la engabizwanga. Ungasichasisela nje ukuthi kungabe kusitshoni lokhu njalo kuzalincedisa njani njengebandla.
Kuliqiniso elihle kakhulu. Angithi ngike ngatsho ngaphambilini ukuthi uPresident Nelson Chamisa abantu bakhona abangamzisisi abezana abazama ukungamzisisi. UPresident Nelson Chamisa uma ngendlela yeqiniso, eme ngendlela yeqiniso, usuka njalo athi yena hayi, kungaba yini la yini esiyenzayo, kasenzeni into elungisa elakusasa ngendlela eqondileyo. Kungabe kuyinto embi, isitshengiselo esibi kakhulu kuzizalwane zeZimbabwe ezizelwe namhlanje kumbe ezazala ngelinye ilanga ukuthi uPresident Chamisa ahambe kule i-commission ekwazi ukuthi ukuhamba kwakhe kuzasuka kukophela omunye umuntu kwela kusasa ukuthi ahambe lanxa izinto zingahanjiswanga ngendlela eqondileyo. Kungani uPresident Mnangagwa onguye owathumela amasosha abulala abantu engabizwanga ukuthi akaze laye azotsho ukuthi wathumelana namapolisi? Yini ndibona ukukhona ukuthi i-commission le singalalela ukuthi kuthiwa abantu bezana bathe uPresident Mnangagwa kazangenze lutho kazangahambi kuyinto ofanele ihlubungulwe i-commission ayikhona ukuthi batshelwe umuntu oqhathwe uPresident Mnangagwa ukuthi hayi mina ngenza ngedwa ngoba bengafuna ukuthi uPresident Mnangagwa laye angene lapha abuze imibuzo nxa bengafuna ukwenza izinto ngendlela eqondileyo bamamba amacele wonke ngendlela efanayo uPresident Nelson Chamisa asoze abe yingxenye yezenzo ezimbi ezifana lazelezo ezivulala umthetho kulize leZimbabwe. UPresident Nelson Chamisa liloya usebenza ngendlela yasemthethweni kuzo zonke isikhathi.
Tine mwe munyarikani wedu Mushare Linda Masarira veMDC yekwa Kupe yekwa Mai Kupe Miss Masarira tukunzwa muri kuda kutaura chaizvo muchitaura pane pamusoro pezviri kutaurwa navasibanda tipewo pfungwa dzenyu.
Ndinotenda makabikwa sisimavini vatereri vose.
Aiwa tiri wadi.
Chokutanga inini ndinowanzwa kuti tigare tiri pachokwadi sezvizvarwa zvemunyika yemuno muZimbabwe. Pane nguva yatinofanirwa kutamba politics nenguva yatinofanirwa kukoshesa upenyu hwezvizvarwa zvemukati menyika iyo. Pachitiko chemusi wahwani ini ndakapota ndatemerwa motikari pagedhi repaHICC ndichienda kuzeki command center nevatevedzeri vaNelson Chamisa. Vamwe vacho ndinotovaziva vakanga vakapeka regalia yavo pagedhi vandikazobatsirwa nevapurisa ndikazonopinzwa nerimwe gedhi. Zviri chiitiko chakaitika musi wahwani vachamisa kana vachita havachizivi vanorera nhema nekuti ini ndinozviziva ndinotoziva nevamwe vaitopa maprotesters acho mari yekuti vaende kunonwa mhamba kuti vaende kunoita mishonga. Tine mavhidhiyo zvakare avaiti vachitaura kuti nyika ino haizotongeki haizogariki kana musina kugadzirisa zvinhu. Kune vazhinji vakange vakanyora vakaita mavhidhiyo paFacebook vakazobvisa vaona kuti nyaya yaipa. Ngatisaitei vanhu vekuti tinoda kuzvichenura zvakaipa chatinenge taita. chitiko chakaitika muswa 1 August was uncalled for, was unnecessary. Nekuti ma results ane mazuva mashanu anobvumirwa kuti agogona kunotaurwa mu electoral estimate mu Zimbabwe. Tambudziko rine vatungamiriri vemapato muno muZimbabwe nderekuda kushandisa vanhu kuti vakwanise kunorwa hondo dzavo ivo pachavo, asi kana ivo vanhu vachishedzera kuti tipatsireo kurwa hondo dziraramo rechouviri nemabasa, havawanike vatungamiriri ravo varipo pakuvati mhanyai nezvandiri kuda inini kana neagenda rangu. Chiricho chinhu chakaipa chinozoita kuti kana zvisine zvaipa votanga kurasha vanhu ravo, vakuvashedza nemazita kuvakapusa. Chinhu chakaipa, chakaipa mazuro kwazvo.
Mombobata makadaro muzvare yemasarira, tine mutereri wedu ari panhare. Hello.
Hello.
Ehe, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Ndinonzi Mrs. Gono, ndiri kuwindoko kuNamibia.
Taurai tinzwe.
Ini ndiri kuda kutsigirawo pane chitiko chakaitika musi waAugust. Ndanga ndiri kuZimbabwe, ndakazviona zvichina toitika zvino zviya. Chakanyanya kuitika paipai ndechekuti vanhu vemuZimbabwe pari zvino vanhu varwadziwa neupenyu hwavararama kubva muna 1980 kusvikira iko zvinezvi. Hurumende yeZANUPF ichingodzvanyirira vanhu. Saka vanhu zvakaitika pai vakanga vatozviziva kuti our votes they are going to be stolen and chaidhileya kuti vaanaunse nyaya kuti veda kutanga vaba mavhotes. Vanhu vakapinda mustreet vanga vasiri vanhu vachamisa chete. Makapinda vanhu vese vakanga vasiri vezano chete. Mind you kwangu ine mapresidents 23 mapresidential candidates aikondesa vese vavo vakanga vaine zvavaitarisira outcome pamavota paelections. Of which vanhu vezano vakanga vagara vakutotanga kutoita zvinhu zvavo vabatana nachigumba netimu yekuzeki. Saka isusu sevanhu kutaura chokwadi pamberi paMwari tarwadziwa neupenyu hwatakararama. Isu takatobva kuno kuNamibia kuenda kuHarare kuno kuZimbabwe tichienda kunovhota. Voti iyoyo yaibiwa, voti iyoyo kutaura kuno kutadzoka bheki futi kuno kuNamibia kuzosafa zvatanga tiri kungoita futi. Tanga takuexpectawo ebetter Zimbabwe tiri takanovhota isusu. Kuchinzi Zimbabwe yachiwanawo purezidendi anotyawo Mwari asinawo ropa mumaoko, at least tauchikwanisa unogara kuZimbabwe togarawo zvakasununguka munyika medu, tobvawo munyika yevatorwa matiri munomu. Saka tauya kuZimbabwe the same thing futi ndozvavakada kuita. What happened this year, honestly speaking, vanhu tiri kurwadziwa taitarisira for a change. That's why makaona vachamisa vachiwana mavhotsi ane mutsindo. Chero havo vakaba kwavara munangagwa ikoko nezeki yavo nachigumba wavo, they must know kuti mwoyo yevanhu iri kurwadziwa ende mwoyo yevanhu iri kuchema. Right now, yes, we are talking, makauya kuno kuNamibia kune mazimba asafode kungowana bhebhasi chete kudzokera kumusha. Vari kugara mumambashu because of the situation iyoyo yeZANUPF. Chiri kuvarwadza ikiyo kuti kana vasadiwe they must just go ZANUPF. Vanhu vakatumwa vakavhota vakavhotera vachamisa, vachamisa kunge havatonge nyika. At least tomboona zvinhu zvichishanduka.
Muri ipapo
haachada kuya kuZimbabwe because vari kuona kuti udyire hwembavha dzeZANUPF huri too much. Saka iko zvinezvi vadii kuti vachamisa vane maoko akachena vambopindawo titange kurarama zviupenyu huri noma hwatikamboraramawo kumashuro.
Maibhuno,
very worried noupenyu hwekurarama maZimbabweans are out of the country nevari muZimbabwe vacho, even right now is we are speaking one where they are suffering.
Muri ipapo Maibhuno, mungatimi upenyu hwemadzimai nyanya hwasanduka here mushure mekubviswa kwavamugabe? Tichiona kuti iro vhiki rino gore rapera ndo pakaitika kubviswa kwavamugabe pachigaro.
Inini hangu semudzimai ndichitoona kubviswa kwakaita vamugabe. Vamugabe vanga vasisazigudhu zvachose kwatiri madzimai. Kubviswa kwavakaita takapururudza takapemberera tisina kuziva kuti chataita tatora tai rimwe chete rine ponji rakaponja tisa futi parori tibvisa poti rakaponja tisa rakaponja. The situation haipana zvazvaichinja, otherwise zviri kutoita wese. Because zvinezvi isu taitarisira kuti dai kuchinziwo hurumende yachinja makambani akavhura vanhu votanga indastri yotangawo farming yotangawo kusimudzirwa munyika medu then takuchikwanisa kuraramawo semadzimai
aiwa mashoko
now iko zvinezvi zvikatova wese inini hangu pana munangagwa ndina chandiri kumboona chakachinja kana chiri nani kana mugabe hapana chavaitinga vachatibatsira vangavava wese situation iri muZimbabwe yangoda Mwari vatisiro munhu asina ropa mumaoko asi anotya kuuraya vanhu vamunangagwa vakaratidza matrukana zvavo musuwa hwani because masoja akapinda nepfuti vachataka vanhu vasiri armed ofuti izvozvo zvega zviri wrong wedza kuti vanhu ivavo vaidemonstrate about chi he really knows kuti vanhu vari kuziva zvaiitika and mashedzero maanaunsirwa akaitwa mavhoti vaitanga kuanaunsa zvekumudzara bani emaharare achijambwa vachitanga vambobika of which vanhu takambovharwa kwenguva yakareba but now tangwara taneta nekuramba tichivharwa nevanhu vezanu p f kari zvinezvi vanhu vaakunatsoziva chokwadi that's why vanhu vakapinda mustriti vaine hasha
aiwa mashoko makukuti muve nezuva rakanaka Bye bye. Star, we're hearing there from our caller. She is lamenting. She's saying nothing has changed ever since Mugabe, you know, was taken out of power. And she's really saying that she feels that it's the soldiers who killed those people. And she, obviously, you know, she's saying she's in support of opposition leader Nelson Chamisa. And she says he should be given a chance to lead the country. But let's come back to you before I go back to Linda and Mr.
Yebo ke siyezwa lapha ukuthi bese lo mlaleli yena ubekhuluma sithi uthi yena hayi lokho kwasusa uMongameli Robert Mugabe esihlalweni akukho kunengo kwaguqukayo njalo yena ukhanye sekela ibandla le MDC uthelezana PF selehluleka ngemva kwalokho sizwile njalo omunye umhlonishayo tesilaye lapha unkosazana Linda Masarira ekhuluma laye engani uthi hayi ibandla le MDC lingakhuluma ingani limsulwa laye wahlangana lalo udlakela ngalelo langa ngo-August 1 njalo uthi abanye babo uyabazi njengoba la kulibandla ephuma kulo ukuthi bengabe ngabe MDC ngakho-ke sizabuyela kuwe mnumzana Sibanda ukuthi ungathini ngalokho okukhulunywe ngunkosazana Masarira
awu bakithi dadewethu unkosazana Masarira sithi thina ngesikhathi esinjekweleZimbabwe okuqakathekileyo ukuthi simfakele umthandazo kuNkulunkulu ngoba phela ukufa kwabantu asiyento esingathi thina singazama ukuthi siyisulasule sisazi ukuthi kodwa abantu babuleyo ngubani sithi sidinga ukuthi siyijikele phaya siyifake phaya iqiniso yokuthi kukhona umuntu obelo mpopo ezitaladeni odubula abantu basichiya kabasekho kuleli lizwe uzwile umama ongasenamibhiya lapha ekhuluma thina hayi bo abantu bebezondile bengadingile ukumenywa ezitaladeni ngoba phela besesaba khona ukuthi bazabuye babuyele emva phaya abasuke khona belo mgabe bebona ukuthi bewokhulu kangaka bese sithola ukuthi akusuze kuswelakale kuzombuso welizwe ukuthi bazabe bekhona phela ababasafuna umthandazo ababelokhu bethi hayi ngoba mina bengifuna ukungena ngaleli yena cele ngoba mina lezi sifungidlela kweli cele kuzamele kumele kungitshayele naleyo phela abanye abantu sebesutha kakhulu kwele Zimbabwe ngokuthi bahlale nje belo mkhuhlane othiwa i-antichamiosis everywhere ngivele ngingaphiwa isikhathi sokuthi ke ngikhulume kufanele ngithi uChamisa wenze wathi sure
ongasichasisela ukuthi kuyini umkhuhlane lo
alidingi ukuthi umuntu abulawe laba bantu siyabakhulekela sithi uNkulunkulu makababone
yes chasisela ukuthi umkhuhlane bani lo okuthiwa yi-antichamiosis
phela lo mkhuhlane we-antichamiosis yiyo le ukuthi umuntu wangikhona nxa engasathethisanga upresident uChamisa usegula usukabe nomkhuhlane wokuthi asezwa kuhle angathi uyavula umlomo nje kuphela yinhlamba kula ndaba ukuthi upresident uChamisa utheni siyakuzwisisa siyabakhulekela sithi nabakhokheli bezinkonzo kababazi abantu abagula nge-antichamiosis le
yebo ubambe khonapho mavila saying there are people who are suffering from what he calls antichamiosis.
Wow.
Every time he says they open their mouths, they have to say something against his leader. I guess he's referring to Miss Masarira. They will go back
we'll
to
give
her
a chance to respond, but we you have a caller. Hello? Hello?
Hello?
Hey, tukutaura nani uyeje murukupi?
Murukutaura na Jablani kuno South Africa.
Taura itinzwe.
Magadi yenyu pa America.
Aiwa tiri wadi murise ikoko.
Aiwa kuno kwakanaka sizima vilasi. Eh, anofuka nyari mudaro tiri kuinzwa takatirira mazuva ese atipfurwa pane studio 7.
Oh, aiwa tinokutenda.
Inge chitera zviri kuitika kumusha kwetu nekuti kumusha.
Mhm, taurai tinzi.
Nyaya iri kuitika kumusha kwedu ndiri kuona kuti hurumende yavo Munangagwa kwakupererwa here kuyaita. Nechekutanga chambodzokera kumashure tichitaura maererano nemutemo wakaiswa kuchidzwa kwemari.
Hamuchanzwiko hanzvadzi.
Hamuchanzwika.
Ya taurai tinzwa moti gaga kuitira kuti titoro vamwe.
Tachidzwa nechambudzwa masoni chitaura pamutemo wakaiswa uyauyauyo. Wokuti 10 years kana ukabatwa uchichinja mari. Izvozvo handizvo zvinogadzira kuti economic yenyika iite. Handi hazvigadziriswi nekuchinjwa nekubata vanhu vari kuchinja dzimari. Vanhu vari kuchinja dzimari vaya vanhu havo vatonetsikawo kwozoti kuna vamwe varipfumwa havo nevaminista. Asi vachinjiwa vamwe vacho vanhu vari kuzvitsvagirawo mabasa nekuchinja mune mabasa. Tochienda panyaya iripo iko zvinezvi. Nyaya iri kunzi vachamisa ngavauye vagozotaura kunana Mhlandi kuyakuya. Inini ndinoona kuti vachamisa havafaniri kuti vaende kuyakuya. Kana kuri kuti izvoni vana vamunangagwa havana kuenda kuyakuya zvina vachiwenga. Pakuti vachamisa tinenge takutaura pachokwadi zvisiri zvokuti munhu anosaidira bato ripi ba. Vachamisa ndiwo munhu ane wanhu muZimbabwe muyamuya zvokuti kana nyaya vari kutaura yekuti vanosunga chamisa zvarova kuti vasunga Zimbabwe yese kana vachiti vanosunga chamisa. Saka izvozvo hazvishandi. Dai varegedza kudaro izvo vari kuita vatungamiriri wedu iko zvinezvo vairamba kuti vanhu havana kurayiwa nemasoja zvino zviri pachena. Makambozoonepi tete zvokuti kana uine wana wako mumba mwana oenda mumba obashuga mukicheni aine mashuga pamuromo oramba kuti hana kubashuga iyo shuga yapera mumba. Ndozvakafanana nezviriswa nehurumende kumusha kwedu. Iri kuramba zvinhu zviyakaita zvinhu zviri pachena zvisina zvokuti pane kuda kutsvagaba. Ende nekomishini yakaiswa yamuhlande yayai handioni kuti yakanga ine chance yekuti ingauye kuti igozoita investigation pazvinhu zviri pachena kudaro. Murikuona zvobva zvatiratidza manje kuti nepamavhoti pacho hawaibvuma kubva pazvigaro kana vachiramba nyari pachina kudaro kuti kama kurova kuti pamavhoti isu taimbofunga kuti pamwe takadyiwa handizvo here. Asi iko zvinezvi takuzora kuti takahwina zvine mutsindo pakuti vari kuramba zvinhu zvipachena kureva kuti kana pamavhoti takange tahwina wakati iwo ndo wahwina. Saka nyika haitongeki nematongekerwo akadaro. Ende iko zvinezvi zvavada kutaura kusunga chamisa izvi wafanira kuti wasunga Zimbabwe yese. Nyika iyi haizofi yakatongewa wakaita zvavari kuita. Dai wanga vari wamuwanu ngavabvume kuti zvinhu zvinake munyika ngavabvume ngatibuda nepachena pakanyangara kwete kupomerana mhosva. Pane mai wamwari papa wekuna wangawati wari parunharo iko zvinoizvi wekuva maikupe. Hawana icho anogona kutaura chino chinouya kumba nekuti izvoni maikupe havadi kutomboona NDC newatedzeri wavo kuburikidza namaikupe newatedzeri wavo. Saka vanotongowenga basi kuti izvoni vachamisa wakazodai vachamisa wakazodai. Takanga takatarisa pamatv atinomboona vachamisa kuiba izvo kustreet baizvo.
Aiwa, tinotenda regai tibva taenda kuna iwo muzvare masarira. Tinotenda chaizvo hanzvadzi muve nezuva rakanaka.
Ndatenda ngavataure chokwadi mai masarira vari giri kuenga.
Bye. Muzvare Linda masarira pindai muchirongwa tinzwe manga muri kunzwa zvazviri kutaura muteereri munoti.
Chekutanga sisimazve ndofunga chinhu chandinogara ndichitaura kuti dambudziko guru riri mukati menyika yedu nderekuti vanovhota havashandise pfungwa dzavo dzakazvimiririra kuti vanosarudza wekuvhotera. Vanotanga vatarisa vanhu vakaunganidzwa mustadhiyamu, havadzamisise pfungwa zvakare nekuti wavari kuvhotera akamiririra chii. Ndodambudziko rekutanga ratinaro mukati menyika yedu. Chechipiri, tikanoti vanhu handei tinorwira kodzero dzedu kuti muzvipatara muve nemishonga, hakuna anobuda kuenda kunodhemonstreta. Asi munhu akanzi handei tinobvisa nhingi pachigaro kana kuti ini ndini mutungamiriri, vanobuda. Saka vanhu kana vasati vaziva chakavakoshera muupenyu hwavo vacharamba vari munhamo nematambudziko nemadzudzo avanhu. Chechipiri chandoda kutaura, solution yematambudziko ari muno muZimbabwe haisi muna Munangagwa haisi muna Chamisa haisi muna Tokozani Kupe haisi muna Noah Manyika. It is not in a political party leader. Solution yemuZimbabwe haisi mutungamiriri wenyika. Solution yematambudziko ari muZimbabwe iri muzvizvarwa zveZimbabwe. Kana zvinge zvagona kunobvisa majaketi emapato vagona kunomira pamwe chete sezvizvarwa zvemuno muZimbabwe vachiti taneta nekuitiswa nevatungamiriri vemapato ndopa tichatanga kusandura nyika ino. Vanhu ngavakabatisise ipapo, ticharamba tichingochema tichemhisana nenyaya dzemapato. Vazvizvarwa zvemuno muZimbabwe ngazvichivhura njere dzidzekese pfungwa dzizive kuti simba reutungamiriri nekutungamirirwa ruri muvanhu kwete mutungamiriri webato. Dambudziko ratinaro uno muZimbabwe ndosamunyorochero kumakereke vanhu vanopedzisira vachiitiswa nevafundisi nemaprofita nenyaya yongofunga kuti umwe munhu achakubudisa matambudziko ako. Dambudziko riri muZimbabwe rinogadziriswa nezvizvarwa zvese zvemuno muZimbabwe kuti minda igone kunopiwa munhu wega wega anokwanisa kurima kuti kwanisa zvakare kuprodusa kuti mari ipinde mukati menyika ino. Pari zvino nyika ina mari ende mari haiunzwi naChamisa, mari haiunzwi naMunangagwa. Mari inogadzirwa nezvizvarwa zvemuno muZimbabwe kuti tigogona kurima tivhure maindastri tive value addition tichere zvichekwa zvedu titengese foreign currency ipinde munyika. Kana pasina izvozvo zviroto zviroto zvekufunga kuti munhu mumwe chete anonzi mutungamiriri wepato achagadzirisa matambudziko ari muno muZimbabwe. Ini ndinozoda kumira pachokwadi kutaura chokwadi, handitauri zvemapato notiti zvemapato hazvisizvo zvasandura matambudziko ari muno muZimbabwe. Chichagadzirisa nyika ino mumwe nemumwe wechizvarwa chemuno muZimbabwe achasimuka achiti ini ndakudogadzirisa nyika ino. Nekuti vanhu chavasinganzwisisa ndechekuti problem hombe yatinayo mukati menyika ino ikorupshen. Corruption haisi kuzanu chete, iriko kumapato ese, irimo kuzvizvarwa zvese zveZimbabwe. Saka ngatimbomirai kuda kupomerana kupoterana matombo titsvage wacho ari kuti iye haana mhosva, haana chakaipa chaakatadzira ikonomi yenyika ino. Nguva yatave yanguva yekubvisa majaketi emapato aya, tione kuti tobatsirana sei kuti nyika iende mberi. Kuna nambuya vari kudoti tongo vana vanagudzi vagona bhinga kurimba vari kutambura vasatambobata kana mari mumaoko avo. Kubva 2000 mapato achingozvidzana kuti ndiwadai. We should stop this blame game. Ino yanguva yekuti tibatsanesana neZimbabwe tigadzirise nyika yedu. Ivo vese vanoda kutungamirira ngavabvise majaketi emapato vagare pasi. Kana vati vaine zvipi zvekuti kana vachipinda musarudzo vari kuda kumiririra zvizvarwa zveZimbabwe. Ndo zvakandikoshera izvi zvemapato zvemaelections akapfuura. Ndipo tamigwa ndakutaura zvakare zvemaelections muna 2022. Pari zvino ndakutaura zvekuvaka nyika ndo zvakakosha kuti vana vedu vari kuzvikoro vavana nemabhuku vavana nemakombiyuta zvavo zvichifamba vachidzidza kuti zvakanaka zvipatara zviine mushonga vanhu vachienda kumabasa mari ichipinda munyika mari ichiwanika mabhaga ndo zvakandikoshera pari zvino.
Mombobata makadaro
akaruza ndiani ngeimwe nyaya.
Mombobata makadaro, Mr. Svanda, mombopinda imomo muchitaurawo kuti munoona sei zviri kutaurwa naMuzvare Masarira panyaya yekuti iyo ino yanguva yekutarisa kuti nyika yoenda kupi, munoona sei izvi?
Chekutanga ndinoti tinopa kutenda kuna Mwari nekuti minamato yedu inenge iri kunyatsofamba. Muri kuona kuti tabuda muurwere hwedu huya. Zvinofadza zvikurusa. Kasi ndinoti ni tiona zvekuti pane rimwe dambudziko rekuti pane vanhu vanotadza kuziva kuti ikonomi yenyika inotungamirwa nevanhu. Haingozviitega kuti nyika iite sarudzo dzinoitwa ndezvekuti munee muchiti kubva musarudzo ino kunosvika musarudzo iyo tinenge tichitungamirirwa nevavava ndo vachagona kugadzirisa zveupfumi. Zvino mukati zvo hazvina basa. Tinobva tashaya kuti tiri kutaura here nenyaya yekuti tawana mukanwa wekuti taure kana kuti pane zvakati kutukutu zvatinoda kuti tipinze mudariro mune vamwe vanhu. Zvisinei tava kuda kudza vana veZimbabwe kuti nyaripo ndeye kuti vachamisa vanoti nyika inogadzirwa ikonomi kana paita vatungamiri vanodiwa nevanhu vakapinda nedemokrasi uye vatungamiri vanomhanyisana nenyaya dzeuri. Vatungamiri vanotivoka hatide kuti tidzinganise vatisingafariri, tida kuti vanhu zvizvarwa zvese zvemuZimbabwe zvigare zvakafara munyika ya madzibambo yedu. Tinoziva zvekuti tinoda kana tichida kuti economy yendere mberi, hamudi masoja anongopinzwa mumastreets achingouraya vanhu achiita zvaanoda, vakatemba chinhuwani kuti aiwa tinogona kunyepa. Tinogona kuuraya vanhu nhasi todzoka mangwana. Makatitarisa kudai zvataura muteereri ataura pano kuti hapana muzimbabwe kana pasi rese rino anotofunga kana kufungidzira kuti masoja haana kuuraya vanhu. Vanhu vakazviona vaivepo. Vanhu vakapinda muzvipatara vaine mabara emaAK-47. Masoja akaonekwa achipura vanhu. Mutanzi tichanyetora vanhu nokuti tisu tine miromo muhombe, kana tisu takaita sei toti hei vachamisa ndovadai, vachamisa ndovadai. Muti vana vemuzimbabwe vakapusa here? Zvinondirwadza zvikuru sakuwa vanhu vanoti vanoita zvekutonga kwenyika, vachiti ivo vana vemuzimbabwe vese zvavo nokuti vakavhochera vachamisa vakapusa.
Mumbobata makadaro vasibanda ovutimisa.
Ngizwa kuthiwa silo umlaleli ecingweni ubhuti Alex. Linjani khona ngapho?
Sikhona sisiri njani.
Ye, lifona lingaphi?
Ngise-Johannesburg.
Kunjani eGoli?
Hayi, liyana manje, kade kushisa kodwa manje ayiseliyana.
Phose lakho.
Uyazi ukuthi wena sisila indlela engibona ngayo nje kushuthi lana board yama-leaders esinawo ngapha kuchamisa naye mnangakho, ngibona ngathi bonke nje ba-wrong bonke obayi-two. Angibona ukuthi ikhona i-solution ezoba khona kuyo yonke inkinga esibhekane nayo kumanje elizweni yokuthi kushota yonke into ekhona, i-economy yawa, everything vele ibukeka bonke banegama elibi emazweni. Ngoba uma uchamisa wayeyinkokheli yangempela eyayigonda ukuvikela abantu nokufuna ukuthi aphathe, ngiyakholwa ukuthi le ndaba yokuthi abantu bedemonstrate bedemande ama-results ama-elections yayinye iziyenzeke le nto uma ngabe yena wayevele egonde ukuthi ufuna ukuthi avikele abantu, ngoba wayevele esazi kwasekuqaleni ukuthi vele lapha kuzonakala vele. Ngoba uma sithatha nale nkulumo uChamisa aqeda ukuyikhuluma manje le yokuthi labantu laba benza wrong vele, abantu abangenangondo laba bangayenza into enjengale behlasela ama government yesakuthi vele iyabulala. Uyabona ukuthi manje useyishaya emuva, eyishaya phambili.
Ye, kodwa umzilo umnumzana Sibanda, kodwa umzile usomla wakho umnumzana Sibanda echasisa uthi kachonga ukuthi ngabantu uyakukholwa?
No, abantu bepolitiki vele bayisebenza ngaleyo ndlela ukufuna ukudida nje imiqondo yabantu, ngoba indlela vele abavikelana ngayo bona bodwa nje uyalibona naye iphutha lelikhona lapha kuchanisa ukuthi manje ekuqaleni i-OAU yeye yakhuza la BNDC ukuthi kayiyekele ukuthi ma idliwa kuma-elections iyope ekuchikekisayo ne-sakhet nakho iyaqinisa mpela ukuthi ethi abayiyeke le nto yokuthi bathi bona ngeekuchikekisayo. But ma ubuka khona manje uthathela ekuthenini umakhuphe uhlaselwe kangaki ngabantu abangabe-MDC bahlaselwa ngisho ngasemingabeni ka-Tsvangirai la kwaba yihlazo impela kwabona wonke umhlaba wonke befunda ibhishe nje bambulale nje bethi bamshisele endlini. Ngitshele nje ukuthi lapha ngalesi khathi beyodemand ama-elections ngale kube ngaye bakhole ukungena lapha kuzethi umonakalo bewuzodala lapha nawuzokwenzakanani mawubhekile nje.
Hayi, siyabonga.
Exciting kahulumente amtota akwazi ukuthi umgabe
manje isikhathi asisavuma ukubana siqhubeke. Siyabonga ubhuti Alex yena osegoli, njalo sibonge isikhulumeli sikamnumzana Chamisa umnumzana Nkululeko Sibanda ebesikhuluma la ekhona leNgilandi.
Tinotenda vanyarikani vedu vanga vari pachirongwa nesu nhasi. Tinotenda Muzvare Linda Masarira veMDC yekwa Muzvare Kupe uyezve navaNkululeko Sibanda vanga vari pano nevese vakwanisa kupinda muchirongwa. Tinokutendai, muve nezuva rakanaka pano pachirongwa chedu paWomen's Roundtable. Ini ndini Marvelous Mhlanganya, uye ntiti ngatisanganei zvakare muvhiki rinotevera apo tichienderera mberi tichikurukura nhau dzemadzimai.
Yes, divaneni njalo ngevhiki ezayo. Olivhalelisayo, ngusithande vivi.